Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 21, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vopomerwa mhosva yekupisa misha yevatsigiri vebato rinopikisa reCCC kuchilonga kuchiredzi South. Asi vebato reZANU-PF mumasvingo vanoti havanei nezviri kuitika zvose zvemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika kusanganisira munyika yose. Darere High Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Tichakupai zvabuda makwikwi enhabvu yemadzimai eFIFA Women's World Cup 2023 ari kuAustralia neNew Zealand. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo mhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichikwira munyika nekuda kwekuswedera kwaita sarudzo, vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF vari kupomerwa mhosva yekupisa misha miviri yevatsigiri vebato rinopikisa reCCC pamwe nekutandanisa vamwe mumisha yavo mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vebato reCCC vanoti vaSifas Magezani pamwe nava Anfiniwe Velemu vekuchilonga vamuka dzimba dzavo dzave madota mushure mekupiswa varere zvaita kuti varasikirwe nemidziyo yakawanda. VaVelemu vanoti vakapisirwa nekuti vanotsigira bato reCCC iro ravari kubatsira kutsvaga rutsigiro vachiti vakambovimbiswa svondo rapera nevamwe vavanoti ndevebato riri kutonga reZANU-PF kuti sarudzo dzichaitwa ivo vave muguva.
Ndakapisigwavo imba yangu madekwe kumapast 2 ndopakatsva imba yangu, saka mukadzi wangu akazobuda kuma half past 2 akaona imba ichitsva ndobva ndimutsa kuti baba mwana imba yakudii, imba yakutsva. But handinakana action, handakaita bhozi chero denga reimba nechii zvese zvanga zvatowira chii zvanga zvatowira mukadzi.
Vanoti vakatotiza pamusha pavo vachitya kuzovingwa pakati peusiku vakaurawa vachiti vanotyira mhuri yavo iyo yakasara iri pamba nemudzimai wavo. Kuchipinge umwe mutsigiri weCCC vasame uchavasema vanoti vari kugara vachitya mushure mekutyidzirwa zuva nezuva nevatsigiri veZANU-PF vachinzi kuchauya mauto ekuMozambique kana vakasavavhotera.
Vanhu varikufamba vachivhundusirwa mudzimba nemaZANU-PF vachinzi pakaita zvisirizvo tinokukuvadzai tichakuurayai, ende pachaiva vanhu vachabva kuMozambique vachaiva tichirasha vanhu vari muno vamusingazivi kusvika maita kwavo.
Kubhindura mutsigiri weCCC vaEdmotanyanyiwa vanoti vatiza musha wavo mushure mekudzingwa pavaishatira kuchipadze vachinzi vanotsigira bato reCCC.
Handisi pavatapo zvokuti nditori kusangwa handizombozva upenyu hwangu kuti wakamira sei, because vanhu vezama vangu anongondifonera. Ndakafonwa nomumwe anonzi Tunje, ndakafonwa zvikanzi upenyu hwako haunombomira zvakanaka. Iwewe ndoda tinoziva ndichoshanda pese bhizinesi iye ane nzvimbo yake yaanoshanda.
Gafana kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzesarudzo muCCC amai Ellen Shiri yadienga vatenda kuti vagamuchira nyaya idzi kubata ravo vachiti zviri kuitika nyika yose asi zviri kunyanya kumatunhu anoti masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East pamwe nekumidlands.
Mhirizhonga iyi iri kukonzereswa nebato reZANU-PF kuvanhu veCCC iri kuratidza pachena kuti bato iri riri kutya zvachose kuti kana zvikaikukaitika sarudzo dziri pachena munyika. Apa vanhu vachipuwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda vanoziva kuti hapana chavanonhonga kana kuti pakuhwina.
Mhirizhonga iri kuwanda munyika, kunyange mutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangwaga wachigara wachikurudzira runyararo munyika. Hatina kwanisa kubata mutauriri weZANU-PF Christopher Mtsanga kana womushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko mubato iri. Vatafadzwa mugadi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindira mifunzo yatavatumira. Asi mutauriri weZANU-PF mudunhu remasvingo vapepika chiwewe varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo mudunhu remasvingo.
ZANU-PF haitsigiri mhirizhonga. ZANU-PF haiiti zvemhirizhonga. Ongororo netsvagurudzo yatakaita takaona kuti vemapato anopikisa ndivo vari mberi kukonzera mhirizhonga.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vanga vasati vatambira nyaya dzemhirizhonga idzi muhofisi mavo.
Ndichacheka na Officer Commanding Province kuti kune maripota akadaro.
Asi veTRIPC vanoti kunyange vamhangara kumapurisa hapana chinoitwa uye dzimwe dzenguva ndivo vanopedzisira vasungwa. Mune imwewo nyaya vari kumirira bato reTRIPC kuChivi South vadanisai Chikondere nhasi vapinda mudare rekuchiredzi vachipomerwa mhosva yekubira mutsigiri weZANU-PF vatizirai pedzisai mombe yavo kwaChivi. Gweta ravachikondere vaFrank Chirairo vanoti vanzi vadzoke kudare musi watunya mavhuvhu gore rino.
Tangowirirana kuti dai musungwa atongwa achibva kumba, musungwa ndobva atopiwa masamanisi okuti adzoke kudare musi wa 2 August 2023. Painozotongwa nyaya yacho.
Vachirayiro vanoti nyaya iyi haina maturo vachiti ine zvematongero enyika sezvo vachikondere vari kukwikwidza musarudzo. Hatina kukwanisa kubata gweta ravapedzisa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Dare reHigh Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vanga vachinzwa nyaya yakakwidzwa kudare nebato rinopikisa reMDCT richinyunyuta nekwanoti kusabatwa zvakanaka kwakaitwa nhengo dzaro makumi masere nenomwe 87 nekomishini inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Mutongi wedare reHigh Court vapisirai kwenda vati vatongi vematare vakabvumirana kuti vanofanirwa kupedza nyaya dzose dzine chekuita nesarudzo nechimbi chimbi. Vakwenda vati nekudaro vari kunyunyuta nevamhangarirwa munyaya iyi inovezek vachapiwa mukana wokunyora zvakaitika uye zvavasiri kugutsikana nazvo mumagwaro euchapupu kudare kana kuti affidavits pane kuti vazopa uchapupu hwavo mudare mbune vachiti zvichaita kuti vakurumidze kunzwa nyaya iyi. Vakwenda vati kana vakagutsikana nezvinenge zvanyorwa mumagwaro aya vanogona kutura mutongo wavo nekungoverenga maaffidavits aya. Gweta riri kumirira MDC team zvinafundo Love More Maduku vatenda kuvaturi venawo kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Tabvumirana nesu ve MDC varumira MDC nemagweta eZimbabwe Electoral Commission kuti taakuchiisa umboo hwedu hwese papepa. Tingatura maguziwa kana 80 tichipa evidence. So taakunyora zvinhu zvedu papepa ne zvatirenge tichiatingati maarguments edu tomaisa nemande. Musi wa 24 veElectoral Commission vachanyora umbo wavo papepa nemaarguments avo vesa papepa.
Muzvinafundo Madhuku vati zvanzi vange vaita izvi nemuvhuro unouya.
Judge paachareceiva zvinhu izvi na 10 AM musi we25 ndopaanochimatarisa ona kuti achada zvinhu here. Kana pasina zvimwe zvaari kuda andotipa judgment yedu kubva ipapo kuenda mberi.
Bato reMDCT rakakwira kumatare richinyunyuta nedanho rinoti rakatorwa neZEC rekuramba kuti ribhadhare mari dzenhengo dzaro makumi masere nenomwe pamwe chete kuti dzikwanise kunyoresa nedare renomination court. Muzvinafundo Madhuku vati zvakafamba negwara vari kutarisira kuwana mutongo kubva musi wechitatu chinouya. Vachitaurawo nevatori venhau mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati vave kufara kuti nyaya yava kunzwikwa nechimbi chimbi.
Tikufara kuti nyaya iyi yakunopedzwa zvechimbi chimbi chitarisa magwaro aripo. Asi chokwadi ndechekuti Zimbabwe Election Commission iri kukanganisa campaign yeMDC. Vanhu vari kuramba kuti macandidates edu apinde havazi vanhu vatiri kukwidzana navo vakafanana neZANU-PF kana TRIPC kana mamwe mapato. Zimbabwe Election Commission pachayo. Saka tiri kurwisana na referee asiri kutonga zvakanaka.
Vamonzora avo vati vari kutarisira kukunda munyaya iyi vati zviri kuitika izvi zviri kuvakanganisa kutsvaga rutsigiro iko kwasara mazuva mashoma shoma ekuti sarudzo dzanyama vhuvhu dziitwe.
Kwikwidzi vedu makandidates edu akupiwa less than 30 days zviri unfair kuMDC izvozvo.
Izvi zvatsinirwa navawoto njanjasi vari kuda kukwikwidza vakamirira bato rekuwadza na West.
Kukanganisa because that is only time yakakwana yekukampaina you see. Zvino tivhiringidza stere vopaneda kusiguredipa.
Gweta reZEC vatawanda kane ngoni vati vanga vasingakwanisi kutaura nevatori venhau pamusoro pezvabuda mudare vachiti vanoda kumbotanga vapira ava vari kumirira veZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kuwaniswa kwemabasa pamwe nebudiro rezvivakwa zvenyika zvinobva chete mukunge vana veZimbabwe vadyara mari dzavo munyika kwete kuchiva budiro redzimwe nyika kana kuti kungotarisira kuhurumende. VaMnangagwa vataura mashoko aya kumusangano wakanangana nebudiriro munyaya dzekutakurwa kwezvinhu weInfrastructure Summit uyo wapinda muzuva repiri nhasi kuVictoria Falls. Pamusangano uyu pabudawo kurudziro yekuti pave nezvirongwa zvinosanganisira zvekurodzwa kwenjere dzekutakurwa kwezvinhu mukutungamira uye kumutsiridzwa kwekutakurwa kwezvinhu nezvitima. Musangano wemazuva maviri uyu wakarongwa nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu uye uri kupindwawo nenyanzvi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu dzinobva kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari pakati pevamwe vatungamiri wenyika dzemuAfrica vachapinda mumusangano wepiri wezveupfumi nekugara zvakanaka kwevanhu weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum uyo uchaitwa kwemazuva maviri kuSt Petersburg kuRussia mukupera kwemwedzi uno. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika razivisa kuburikidza negwaro kuvatori venhau kuti vaMnangagwa vachaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava pamwe nevamwe vakuru muhurumende. Musangano wekutanga wakaitirwa muSochi kuRussia kwakare muna 2019. Uyu musangano uri kuuyawo mwedzi mishoma America yabvawo kuita musangano wayo nenyika dzemuAfrica weUS Africa Summit. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha.
Ukokwa kwapresident Mnangagwa kuti vainge vachienda kuRussia kumusangano weRussia neAfrica Economic and Humanitarian Forum kunenge kunoratidza ukama hushamwari nohusahwira hweZimbabwe neRussia hwakabvira makare-kare enguva yehondo yechimurenga. Saka kubvira 1980 ukama uhu hwainge huchisimbiswa kunzira dzakasiyana-siyana kunoratidza ushamwari noukama nohusahwira hwenyika yeZimbabwe neRussia.
Iwo musangano weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum wakakosha zvakadi.
Uyu musangano wakakosha chaizvo mukudyidzana kweZimbabwe neRussia kunyanya nguva dzino Russia iri pakati pehondo neUkraine. Ukraine ichinge ichisapotwa naana America neshamwari dzayo dzekuEurope uko, uku Russia inenge ichidawo kuzama kusimbisa ukama hwayo nenyika dzainowirira nadzo kana kuti dzayakawirira nadzo kubva kare dzakaita sana Zimbabwe nedzimwe dzomuAfrica. Saka zvinhu zvakakoshera Russia chaizvo kuti inge ichiratidza kuAmerica kuti tine shamwariwo dzedu, tine zvimwewo zvatinokwanisa kuita, misangano yatinokwanisa kuita tichiitawo makuhwa edu pamwe chete nokudyidzana kunyaya dzezveupfumi, Zimbabwe ichizenge ichiwanawo mari yokunze ichibva nokuRussia. Saka musangano wakakosha chaizvo.
Tinoonawo kuti America ine musangano wakada kufanana naiwoyu US Africa Summit.
tishono Russia yaita msangano wakadai. Tingati paita makwikwi era pa Professor Masocha pakati pe America ne Russia.
Makwikwi agara aripo, makwikwi anoramba aripo pakati penyika yeAmerica nenyika yeRussia kana nenyika yeChina. Makwikwi okuri mamari kana okama ushamari no usawira nenyika dzomuAfrica nokuti ndo maitirwo anoitwa nyaya dzezveupfumi kwenyika zvebusiness.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kumasvingo nestudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen, nhasi vati Vietnam yave bandiko rakakosha mukuwaniswa kwemasemiconductor apo vapembedza kukura kwekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Vataura mashoko aya mukushanya kwavo muHanoi nhasi. Vanorwira kuchengetedzwa kwemamiriro ekunze muKenya vari kuda kuti patorwe matanho ekurwisa dambudziko rekuwanda kwembatya dzakambopfekwa kana kuti mazitye muguta guru renyika iyi reNairobi. Vanoti mbatya dzakawanda dzakambopfekwa dziri kubva kuEurope, asi nekuda kwekuti dzinenge dzisina kusimba, zvikamu 50 kubva muzana zvembatya idzi zviri kuzopedzisira zvaraswa zvichikanganisa nzizi nenharaunda. Varimi vakawanda munyika vanonzi vari kuchema-chema kuti vari kunonoka kupiwa dzimwe dzemari dzavo dzechibage chavakaendesa kuGrain Marketing Board kana kuti GMB, izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yavo yemwaka unouya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mari iri kunonoka kuuya ndeiyo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica inonzi inoiswa mumabhuku ekubhanga avo anoiswa mari yekunze kana kuti nostro accounts. Vachizivisa nezvekutengwa kwezvirimwa neGMB mwedzi mishoma yapfuura, gurukota rezvekurima vaEnchas Masuka vakazivisa kuti tani imwe chete yechibage ichange ichitengwa nemadhora ekuAmerica anoita $335 kana kuti $335. Pamari iyi madhora $200 kana kuti $200 inoiswa munostro account, imwe madhora $135 kana kuti $135 inobhadharwa iri mumadhora emunyika pachishandiswa mutengo wedhora rekuAmerica unenge uri pamusika wemari pazuva rainenge yabhadharwa. Varimi ava vanoti mari yemadhora emunyika vari kukurumidza kuibhadharwa, asi yemadhora ekuAmerica iri kunonoka kuuya zvakanyanya. Imwe wekuChegutu vano Mo Sunday ava vakaendesa matani 20 echibage kuGMB vanoti vave nemwedzi wose vasati vawana mari yavo yavanofanirwa kubhadharwa iri mumadhora ekuAmerica.
Ndakaendesa matani angu kuGMB emwedzi wapera, asi kusvika pari zvino mari dzacho hatisati tabhadharwa. Saka manje hatizozivi manje kuti zvichasakisa kuti pakuronga kwedu kuti tinge tichitenga mainputs, nokuti zvichida angakwire ende zvingazotikanganisa pakuda kurima pamwaka unotevera.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekuHwirisha mudunhu reMashonaland East vaAmon Rusere vanoti kunonoka kubhadharwa kwemari yemadhora ekuAmerica kuchaita kuti varimi vakawanda vatadze kuita gadziriro yakakwana yemwaka unouya.
Kunonoka kubhadhara kwave kuita varimi kuGMB kwakutoti vatengese chibage chavo kuvanhu vanotenga nemari pasi pasi, asi mari yacho inenge chibhadharo ipapo ipapo.
Kunonoka kubadarwa kwevarimi kunonzi kwave kuita kuti makoronyera atenge chibage nemari iri pasi. Izvo zvichaita kuti varimi vaone mari shoma pane yavanga vakatarisira. Ongororo yaitwa neStudio 7 kumatura eGMB ari mubhange Chinoi Live Den Karoi nevhuti inoratidza kuti varimi vashoma vari kuendesa chibage kuGMB. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vanobvumawo kuti kunonoka kubhadharwa kwevarimi mari dzavo dzose kunoita kuti vasagadzirire sezvinotarisirwa mumwaka unouya.
Kunonoka kubhadharwa kunovhiringa murimi pakuronga kutengawo zvokushandisa nenguva kuti akwanise kurima nekudyara nenguva.
Amai GT vanoti varimi vanoitawo dambudziko rekuti muripo yemari dzavanenge vakakwereta kumabhanga kana kuti invest inowedzera kana vakanonoka kudzosa zvikwereti izvi kunyange hazvo isiri mhosva yavo.
Asi murimi oramba achibhadhariswa interest nemabhengi vasingaonewo kuti murimi anenge anonokerwa kubhadharwawo neGMB.
Asi mutauriri weGMB munyika vaNixon Kanyemba vanoti vari kupa varimi mari dzavo. Vakanyemba vanoti kusvika svondo rino nechitatu vainge vabhadhara varimi mari inosvika mamiriyoni masere ane zana rezviuru zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$8.1 million uye madhora emunyika mabhiriyoni makumi maviri nematatu ane mamiriyoni matatu kana kuti $23.3 billion Zimbabwean dollars. Vanoti vanobhadhara varimi zvichienderana nemari yavanenge vapiwa nehurumende, asi vanovimbisa kuti panopera mwaka uno murimi wose anenge abhadharwa mari yake.
Zvatoda kuzivisa varimi ndechekuti GMB iri kubhadhara varimi zvichienderana nemari yatinenge tapiwa panguva nenguva nehurumende.
Patabvunza kuti zviri kuita sekuti varimi vashoma ndivo vari kuendesa chibage kuGMB, vakanyemba vanoti vanga vasina mafigiri ehuwandu hwechibage chainge chaendeswa kuGMB nguva ino gore rapera, asi vanoti pari zvino vatenga chibage chinosvika mametric makumi mana ematani munyika.
Then chiri chibage kusvika nezuro 19 July tatambira 40,756 metric tons.
Vamwe varimi vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuGMB nekukurumidza sezvo chichiri chinyoro nekuti vakachikohwa nekukurumidza nekutyira kuti chinobiwa. Vakanyemba vakurudzira varimi kuti vaende nechibage chishoma kana kuti sambo kuGMB kuti chinotariswa unyoro hwachinenge chinahwo kana kuti moisture content vasati vaenda nacho chose kunotengesa. GMB inoti haisati yave neuwandu hwechibage chairi kutarisira kubva kuvarimi gore rino, asi hurumende yakazivisa muna Chivabvu kuti yaitarisira kuwana matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu echibage kana kuti 2.3 miliyoni tani. Hurumende yakabvisawo mutemo waimanikidza varimi kutengesa zvirimwa zvavo kusanganisira chibage kuGMB chete. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo eWomen's World Cup Finals 2023. Chikwata chenhabvu chemadzimai chekuNigeria cheSuper Falcons chaita mangange 0-0 neCanada mumutambo wacho wekutanga mugungano reGroup B kumakwikwi e2023 FIFA Women's World Cup mumutambo watambirwa kuMelbourne muAustralia. Mune mimwe mitambo, Spain yarakasha Croatia yarakasha Costa Rica 3-0 mumutambo watambirwa munhandare yeWellington Regional kuNew Zealand. Switzerland yarovawo Philippines 2-0 mune mumwe mutambo wanga uri munhandare yeDunedin muNew Zealand makare. Zvimwe zvikwata zvekuAfrica zvinoti Zambia neSouth Africa neMorocco hazvisati zvatamba mitambo yazvo yekutanga. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukure nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anorova musambo wechimanje-manje weAmapiano, Crispin Tandazo Sivanda, uyo anoimba ari kuGhana. Ngatinzwei achitsanangura muhurukure yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Number one.
confusion. Temptation is knocking on my door.
Hey, zikarangu njinezi Crispin Tanda Zuspanda. I was born ku Kublawayo. Ndakaenda ku Harare kwa high school kunodzidza ikoko.
Ndoko makadzidzirawo chishona mbichana.
Eh, ndoko. Ndoko chakadzidzwa chishona mbichana.
Ko zvemagitare izvi zvakatanga rini?
Zvakatanga kudhara mbichana. Zvakatanga around 2016
Mamune makore mangana?
Ndine 16.
Saka vabereki vaiti kudii mukomana achitanga kurova magitare aine 16?
Hey, vanga vasingafari nazvo, vanga vasingadi kuti ndiite izvi, vaida kuti ndiite zvemabhuku chichi. Your music is asdai.
Saka zvakazofamba sei kuti muchizonyatsotanga kurova tanzwa kuti maakugana nenyaya dzemumhanzi?
Saka nyaya iripo ndokuti my main reason kuti ndive kugana kunoku, I was coming to help my father. I know it as art culture. Saka ndakauya for that main reason. Then kunoku, somehow I got entangled nenyaya dzemusic kids. So I remember there was one time where ndakaenda na mudhara wangu kuno shanda somewhere on a certain project. Saka munhu wacho anga achiridza ngoma inotaura naye mbichana kuti ndara ndorovawo ngoma mbichana achimboteererai mangoma angu ndiudze kuti aufa.
Ndopazvakatangira
ipapo.
Vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Oh, vari kuifarira sei. The reception is actually good.
Saka munoimba nechirudzi chipi manje kugano?
Ndaida kuti vanhu vakawanda kugana kuno kunzvimbo inimbo trap kugara up cafe base kuno kugana. Saka I challenge myself kutry kutaura language yavo so that they can relate more and everything. So now I tried that and they're really responding well to it.
Vanokuteera iwo vanoda kunzwa mumhanzi yenyu nevasati vakukuzivai vanoda kukuzivai vanokuwana ikupi?
Oh, vanongona kuma social handles on Instagram. Vanongona unfollow up at Crispin_music. Then on TikTok also my name is Crispin Tandazuswanda. You can find me there too as well.
Saka kari kunetsa kanonzi chiko zvinezvi? Kari kupisa, ndanzwa kuti mune kamuri kubura izvezvi.
Pane kawani kandiri kudropa mangwana. Song yacho inonzi Happiness. Inongotaura ndokuti like chingoita be happy. Yeah, as an African, I got a problem. Find a question, or you will solve them. My God save me from my summer man them. Enjoyment of my national anthem. One year, jolly, jolly. The world don't come confused. Happiness season, happiness season. One year, jolly, jolly. The world today break a share. Happiness season, happiness season. Yeah, I do some things my way. My God, they flow some way. Killing my vibe, no way. Yeah. Money, money, money. Yeah, you see me zombie telling me these stories. Started working for 30 days, the pressure rising day.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Happiness kaburwa ku Accra kugana uko nechikomana cheku Zimbabwe Crispin Tandazuswanda angaichitaurawo parunhare ari ku Accra kugana kwakare na Ivan Zininga we Studio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manero ano apo tiri kutarisa nezvekutsvagwa kwerutsigiro nevari kupinda musarudzo dzegore rino pamwe nemhirizhonga inonzi iri kukwira pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezano PF vopomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga munyika. Asi vebato rezano PF vanoti havanei nezviitiko zvose zvemhirizhonga dzinonzi dziri kuitika. Dare High Court rati zvakakosha kuti nyaya dzese dzine chekuita nesarudzo dzipedzwe kumatare nekukurumidza. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 21 July 2023 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakhule eMathewland South ngo 2021 iRRP iqala ngoba lenkinga yokuthi amakansela amaningi agcine thola imali late.
Ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls umhlangano wokuthuthukiswa komsebenzi wokuthwala kwempahla lokulungiswa kwemigwaqo yeZimbabwe.
Sinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyukuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them.
Abahluli bomthetho ndaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuphangisa ukuthetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho esisemadale okwamanje. Uhulumende uthi uMongameli Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni weRussia Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqhutshelwa kwele Russia mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umhlangano oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezokuthwala kwaZulu lempahla lokulungiswa kwemigwaqo uxoxisana ngenhlupho ezibathelane lesimo semigwaqo elizweni ugqitshwe namhlanje edolobheni leVictoria Falls. Kwethula uNokuthaba Dlamini ekhona ngale eVictoria Falls.
Evula okusemthethweni lomhlangano oqale izolo, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu wakuleli ukuthi aziqhenye ngokuba yinzalo ethi ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo.
If we have confidence in ourselves first,
kufuze liziqanje ngelizwe lezo njalo kufuze lazi ukuthi ukuze lizwe leli lithuthuke kumele lakhiwe abanye. Kufuze njalo sibe lenhloso yokwakha imigwaqo yethu ukuze indawo ngendawo zixhumane, ukuze labo abafisa ukwenza zamabhizimusi kuleli bahugeke, ukuze umnotho wethu ukhule.
Umnumzana Nkosinathi Ncube okhokhela uhlangothi olubona ngezemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration utshele lomhlangano ukuba imigwaqo eminengi ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland ikusimo esibi ngesizathu sokusweleka kwengcitshi eziwulungisayo.
Ngiyakhule eMathebeleland South ngo 2021 iRRP iqala ngoba lenkinga yokuthi amakansela amaningi agcine thola imali late ngoba sithi akabi nabantu abakwazi ukwenza amaplans nalawa afuneka emgwaqweni.
Ugcizelele njalo ukuba babhekane lohlupho lwezakhamizi ngaphansi kwamakhansila la eziyala ukusebenza ngesizathu sokuwa kwesisindo sedola lakuleli.
Izakhamuzi lazo kumele zibuye zivale, kube labantu abazimisele ukuthi hayi mina ngizoyithatha nalezi mdola, ngoba bangabikela ukwenza njalo zothola ukuthi yalokhu esihlalise kuva.
Umnumzana Theodias Chinyanga ongunobhala kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development ukhale ngokuthi isimo semigwaqo sibi ngoba eminingi inciphile, ilamagodi njalo isigugudekile. Uthi kodwa ubunzima obukhona yikuba imali engena esitsheni sikahulumende incane, kudalwa yikuba iningi kalibhadali imithelo okuyikho okwenza ukulungisa imigwaqo kube nzima.
Silezizalwane ezihlala zikhonona ngesimo somgwaqo kodwa zingabhadali imithelo. Laba baqhubeka befuna ukulungisela imigwaqo ngezinga eliphezulu. Kodwa umbuzo usekuthini, ngobani abazabakhokhela leyo mali ngoba basebenza befihla imali zabo?
Umnumzana Christopher Shumba, okhokhela uhlangothi lwe Rural Infrastructure Development Agency, uthi ezinye zezizathu imigwaqo ingalungiswa ikusweleka kokuzimisela kukahulumende, esipha umzekeliso womgwaqo wenkayi Bulawayo osugugudekile.
And because there was no sufficient displacement of time.
Umgwaqo lona wasusebangeni lokuphela kodwa ngesizathu sokungazimiseli owayolungisa wakhalala wawuchiya. Sikhuluma kunje akusela mgwaqo kodwa imali yaphuma eningi.
Abe-Transport and Infrastructure Development bathi ukulungisa ikhilomitha eyodwa yomgwaqo kubiza izigidi ezimbili zamadola emelika 2 million okuyikho okubangela ukuba imigwaqo eminingi ichiyelwe phakathi efana lomgwaqo osuka eHarare usiya koBulawayo owamiswa ukulungisa ukwehlukanisa ukuba yi-dual carriage way. Abohlangothi olwe Zimbabwe Institute of Engineers baveze ukudana ngezinga izifundiswa zakuleli ezibaleka ngalo zisiyafeza ubungcitshi bazo bokuba ngamanjinela kwamanye amazwe agoqela eleNgilandi, besithi lokhu kufuze uhulumende akuhluzisise. Impendulo yembangela le uzayazi. Eminye yemigwaqo esigugudekile igoqela osuka eBaitbridge uquma koBulawayo usiyathutshela enyakatho yemande beleni eVictoria Falls, kodwa uhulumende usesungule uhlelo lokulungisa lomgwaqo emangweni weWange. Bathembisa njalo ukuba bazalungisa lo weKhwekhwe kusiya eNkayi usiyathutshela eLupane ukwenzela ukuphungula umango wezihambi. Omunye njalo abathembisa ukulungisa ngweKaroi equma eBinga kusiya eVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Abahluli yomthethwandaba waphezulu owe High Court bathi sebevumelene ukuba baphange ukukhetha izindaba zonke eziphathelane lokhetho ezisemthethwandaba owamanje. Leli dale linqume njalo ukubana ibandla le-MTCT le-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission kumele babhale ama-affidavits besitsho icele labo kudaba lwamalunga awe-MTCT angamashumi phose athoba munemunye 87 adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emthethwandaba waphezulu owe High Court, uMahluli Gwenda uthi isikhathi sokhetho sesifikile sithi kumele indaba zonke zokhetho zilungisiswe ngokuphangisa. Kudaba lwanamhlanje lapho amalunga awe-MDCT afuna ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho esithi alelwa lidale le-nomination court ngesizathu sokuthi lapho ezebhadalele indleko yokubhalisa bebonke izekiyala ukuyamukela isithi kayila mitshina yeswipe. Igcweta le-MDCT umnumzana Love Momaduku ukhulume ngodaba lolu.
We will then accompany those affidavits of evidence with our own detailed legal arguments.
Ibandla le-MDCT lezeki lizabeka ama-affidavits edalelwe umthethwandaba ngomvulo. Izeki izabeka amaphepha ayo ukuthi uMahluleli uzakhupha isinqumo sakhe esebenzisa lokho okuzaphuma edale.
Umaduku uqhubeke esithi uMahluli uzasebenzisa amaphepha abo ukupha isinqumo ngodaba lolu kuvikezayo. Umaduku uthi udaba lolu soluthatha isikhathi eside esithi kumele udaba lolu luzwakale masinya. Isinqumo sodaba lolu uthi sizazwakala ngevikezayo ngolwesithathu. Ozancintisa emele ibandlaleli koBulawayo unkosazana Nobuhle Ndiweni uthi udaba lolu luphazamisa amalungiselelo ebandlaleli.
Kakhulukazi tinokusihlukumezayo ukuthi isifiso sethu lathi njengebandla and njengama-candidates bekuyikuthi singene ekhethweni, lathi sikhethwe nxa abantu bele-confidence kithi basinike that mandate akade bevele besiphe yona before to represent them. So we feel like our rights are being infringed ngokwaliswa kwethu ukuthi lathi siparticipate ekhethweni lolu.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umsekeli webandla leli obesemthethwandaba umnumzana Boas Mangamiso othi njengebandla bazaqhubekela phambili belwisa ukuba bavunyelwe ukuncintisa kukhetho.
Elizweni leZimbabwe vele kunjalo, kunjalo vele kumele ulwe. Ungayekeli ulwela amalungelo njengamaZimbabweans asiyindawo. So loko sikujwayele even ngesikhathi uPresident Jangira ekhona kwakuhlala kusilwa abantu babehlala besilwa towards an election.
Kule ndaba eziningi ezisemthethwandaba ezimelele ukwahlulelwa kunomination court zamalunga amabandla ezomchazo aphikisayo adinga ukuvunyelwa ukuncintisa kukhetho ngolwesithathu. Idale le High Court livumele unkosikazi Elizabeth Valerio owebandla le-United Zimbabwe Alliance uza ukuba ancintise kukhetho ngemva kokwalelwa ngabezek besala ukuthatha imbadalo ngedola leZimbabwe lama-RTGS ngesikhathi ebhalisa i-nomination court. Kunje ibandla le-CCC lilabameli balo abalitshumi lambili 12 abamelele isinqumo somthethwandaba we-electoral court koBulawayo ukuze bazi ukuba bazancintisa loba hatshi. Ukuthi oncintisa izimele umnumzana Sevia Kasukwere laye umelele isinqumo se-Supreme Court ukuze azi ukuba uzancintisa. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum ozaqotshelwa kwele Russia kusukisela mhlaka 27 usiyaphela mhlaka 28 kwilinyanga kantulikazi, lapho abazalobelana khona izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zakwele Russia. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Livit Mgejo uthi umhlangano lo uzakupha ithuba eleZimbabwe lele Russia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia Africa Summit ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abaholi bamazwe aseAfrika bazahlangana lomongameli Vladimir Putin wele Russia bekhulumisana ngokuchiyeneyo okugoqela ubudlelwano kwezenotho. Lumhlangano ufana lalo owasungulwa ngowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2014 owe US Africa Summit, wonake owaletha ndawonye umongameli weMelika lenkokheli yaseAfrika bekhulumisana ngokuqinisa ubudlelwano babo. Umhlangano weMelika lenkokheli ye-Afrika owesibililo uqutshwe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lofundisa ezombusazwe ekolitshini eleWits University kwele South Africa uDr. Jethro Mpofu ngokuthi ubona njani umhlangano lo oweRussia Africa Forum ozayo.
Umhlangano wona ungabe uqakathekile ebuhlobeni beRussia lobuhlobo beAfrika leAfrika obudala kakhulu, njalo ubuhlobo osobuzithola bumima ngizonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi lese-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuza amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo beRussia neAfrika bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa-ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi kombuso weZANU-PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe. Lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende leZANU-PF bethenga izimoto ezidulayo ezesabekayo, belala phezu kwemali, beqamela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho kula nto singayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe uMnangagwa uyesayina izivumelwano eRussia eziyabuya lo mnotho. Akuzange kwenzakala, njalo asithembe ukuthi kungenzakala namhlanje.
IRussia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi leAfrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli beAfrika, imhlangano ye-US Africa Summit. Kanti leChina layo iyazisondeza kakhulu kumazwe aseAfrika. Ungathini kahle kahle ngalokhu, kuyini okwenzakalayo?
kulombango baba kulokudlangudlangu kubangwa iAfrica bathi ngesilungu iscramble for Africa. Umbango lo umdala usukela khona le kubo 1884-1885. Zonke lezi ke inkunzi zomhlaba ama superpowers afisa ukuthi Africa ibe isphere of influence or ibe indawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulomncintiswano ukuthi onguye okhona eAfrika, onguye ophethe eAfrika, onguye othandeka eAfrika ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi iAfrika kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonoku kufunakala kwayo emhlabeni ukuthi nxa kunje iwasebenzise lawa ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lase-South Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, le nkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho yikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Kumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba lifuna lokhu lalokho e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube lama-trade-offs, njalo kube nama-concessions ukuthi hayi imali izokhupha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, kuphi imigwaqo engaka, lakha amabhilidi angaka. Kwenzele ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asikho okwenzekayo. Okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha abakuthathayo bahambe. Sisibale sile mlindi engelagolide, imlindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo inkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi sizodla ngesilakho. Lokho okufunwa yi-China, lokho okufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Africa isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokho ba.
UDr. Jethro Mpofu ufundisa ezombusazwe ekolijini Elevitz University elikwele South Africa. Limuzwe xoxa lapho ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseBhilitane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika u-Treasury Secretary Janet Yellen uthi eleVietnam liqakathekile kakhulu emsebenzini wokulungiswa kwemishina emincane yokubunjwa kwemishina emikhulu yakulezi nsuku eyentuthuko ku-global semiconductor supply chain. Ngakho ke uthi kuqakathekile ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leVietnam. Inhlanganiso ezizimeleyo ekuzikumsebenzi wokuphathiswa kwempilakahle yengqondo lezibona ngabasakhulayo kwele Sierra Leone, abe-Mental Health and Youth Advocacy Groups, baxwayisa uzulu ngokukhula kodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa zohlobo olubizwa ngokuthi kush kwabasakhulayo. Ikush ibikwa ilungiswa ngemithi ehlanganiswe lezihlahla ezigoqela imbanje. Kuthi-ke iziphathamandla zesigodlweni se-Democratic Republic of Congo, iKinshasa, zibika ukubana umsebenzi wokulungisisa inkundla zemidlalo kulelo dolobho usukuzinga laphezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo emikhulu yamazwe akhuluma isiFrench, eye-9th edition of the Francophone Games, eqala kulelo dolobho mhlaka-28 Ntulikazi. Lanxa uhulumende sithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa ugetsi mahlayana ngohlelo lwe-power shedding ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika-Unit 7 lo-8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa. Umeli webulawayo edalela ephalamende unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi u-Unit 7 lo-8 abakalunye okupheleleyo, njalo lokhu kuzabangela ukubana u-Unit 1 lo-2 baphange bengasasebenzi okuzakwenza uhlupho lokusilela kwamandla kagetsi luphenduke njalo. Utshele uSandekile Mhlanga weStudio 7 ukubana olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemitshina yamakebos osokubangele ukuthi inenge lihlale emnyameni. Asizweni ke exoxa kabanzi ngalolu daba kungoxoxo le ayenzile uSandekile.
Yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabekhona, kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 no-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kuthiwa ngakho constant. I-Ministry of Energy iphabe masinyane because i-unit 7 no-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem. Kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi. Njengoba kulama teething problems unit 1 lo unit 2 madala kakhulu ngathi lawo bayafaka imali ku unit 1 lo unit 2 because sebeqede ngama teething problems sizafika ukuthi u unit 1 lo unit 2 bazaba lama problem ama breakdown. Njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu, ayadonswa kakhulu, ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu, one day aphansi. Olokho kuhlupha ngathi lapha koBulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe elontshiwe. Uzafica ukuthi abahlali bakoBulawayo lokho besiba ne-problem yokuthi bathole ama replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama cables wona lawo izethu ingaba refund.
Kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama cables lawo?
SIC kurekomendile kunokuzeni ku-Ministry of Power and Energy ukuthi khona bahavese bathathe ama-copper cables akhona, bathethe wonke ba-replace ama-cables lawa amatsha afakwa instead of ama-copper cables. Lokho kuzoyenza ukuthi kungabi le-problem yokutshontshwa kwama-cables la yenzakalayo. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonoko.
Ye, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama-cables begwetshwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo ngabagwetshwa balutshwane abagwetshwayo. Uzafika ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama-cables, uzafika e-Woodville kakhulu kulama-cables, ungahamba kuma-groups nje zonke kuyatshontshwa ama-cables inside kuyatshontshwa ama-cables ezindaweni ezijiyeneyo ama-cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayothusa abantu abatshontshayo ukuthi ama-cables angatshontshi umuntu uyangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni?
Nakathesi i-load shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekune-load shedding, ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma-groups ukuthi bane-load shedding. So kutho ukuthi njengoba ngitshile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafika u-unit 7 lo unit 8 kumele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwenye isikhathi uyathola bayafika kuleveli yona leyo, kwenye isikhathi bayehle kakhulu.
Ulo-ke ngumeli weBulawayo edalela ephalamende uNkosikazi Jasmine Tofa komiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kudaleleli obexoxa icingweni loSandekile Mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Kuli viki kuhlelo Woza Friday silomculi osacathulayo, yena ke ohlabela umdumo wembaqanga uSiyabonga Justin Mbane odabuka eLowakwere Chamba ohamba ngegama lakhe lezomculo elithi Gupta langempela. Asizweni ke ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Fanda.
Why
Siyabonga wasuka enkabazwe ukuyadinga amadlelo aluhlaza eMzansi lapho azipha igama elithi Gupta langempela esebone amaIndia ayebizwa Guptas ayedume kakhulu eSouth Africa kwezomnotho. Asizweni kuye ukuthi uzalwa kubani.
Kombano evungu endaweni yaseLwagwelo emaplazini farm number 27 elomculo iGupta langempela lakwaMsendo.
Sikhathi eside icula uGupta.
Ngaqala ukucula ngo-2020 lapho engangibambisane khona nensizwa okuthiwa uzamcholo isikhukhula sasenkayi lapho sasishaya khona umculo kamaskandi. Sengiyatshentsha-ke mina okwamanje ngenze ama-single asemathathu awodumo lombhaqanga.
Uthintela ukungena kwezomculo ngokubukela lokulalela abanye abaculi.
Kwezomculo ngangibukela kakhulu kulensizwe yase South Africa igama layo kuthiwa uMashabane yakwaNongoma. Indoda engibukele kuyo kakhulu iyona engenze ngathanda lesici somgcobanyawo ingakho ingaze ngagxela wonga ngena ngakuthanda. Nakhona sisazosebenzisana siyaxhumana khona kuma social media.
Kuphela ngempela uyatholakala kuye yonke indawo lasemakhasini okuzilibazisa kunye lasebulenjini beinternet.
Umculo wabi kwa social media uyatholakala kwa Facebook, kwa WhatsApp, usazotholakala nako Spotify nako YouTube. Nakuma USB usazotholakala uma ngabe umuntu ezela kimi mathupha.
Usiyabonga uthi uzaphumelela kakhulu kwezomculo. Yikho nje elikupta langempela. Nguye besileke uhlelo waza. Hoza Friday. Libe lempela sonke enhle. Igalongo ezethisa sibanda. Siyabonga.
Mbali ukholisile umculo okaGupta langempela umculo ke womdumo wembaqanga. Lingakhohlwa-ke namhlanje ku-Live Talk ukubana siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho olukhulu olokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende kanye lomongameli lona-ke oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisayo sithi libe lempela sonto elithukela ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.